mumwe wevashandi vepabikita mine vataura imhanga vaudza Studio 7 kuti vashandi vazhinji nhasi vadzoserwa kumba.
Vakaivo pakambani yose ezvibikita minerals ezvese vakanzi makambani zese nemasubcontracts zese anofanwa kuzomuta kuopareta kutanga nhasi vachitaurayo vachiti pane zvidombogadziisa nehurumende hameno kuti zvinhu ivo vari kuti unonga mubikita minerals mane about 32 masubcontracts arimo, saka hameno kuti pane humore hukuitwa here kana kuti nokupiwa kwematombo.
Mukuru webasa pabikita minerals mine vadavid mwanza vati kambani haina kuvhariswa nehurumende sezviri kubuda mumashoko ari kutenderera, asi yakakumbira kuhurumende kuti imbovhara kwemazuva manomwe ichigadzirisa mabasa ayo pamwe nehori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwezvicherwa zvisiri pamutemo.
Hachisi chokwadi kuti mugodhi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu ekugaya mabwe nokudawo kuti pane zvatoda kugadzirisa mumashandiro atinoita nevashandi vanoshandira kambani yedu vanenge vari macontractors. Sevanhu vanoteedzera mutemo wenyika, tinoramba takamira zvakanaka nemitemo yedu, uye kuti zvinodiwa nemitemo yacho tinofanira kuzvizadzikisa kuitira kuti mabasa edu agone kufamba zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vashandi vose vamira basa vachabhadharwa mari dzavo pavanenge vari kudzimba zvinhu zvichigadziriswa, uye vanodzoka pamabasa avo kwapera svondo. Asi vashandi pamwe chete nevamwe vanoti hurumende yakavharisa kambani yesainomine kubva zvakabatwa vanhu vachiba lithium. Munyori mukuru musangano unomirira vashandi vemimigodhi reZimbabwe Diamonds and Allied Minerals Union kana kuti ZIDAU vaJustice Chinema vati vanotambira danho raturwa nehurumende vachiti kambani iyi iri kumbonyikidza kodzero dzevashandi pamwe nekuita huori.
Saka tiri kutarisira kuti zvaitwa nehurumende kuti vari kuinvestigeta zvichange zvichipurisa maresults anosanganisira kuti vashandi vacharamba vaine kugarwa vanga vachiita before, vashandi vachawanikawo vachipuhwa mari ipamusoro inoenderana nepoverty bottom line, mari inoenderana nezvicherwa zvavari kumaina. Totarisirazve kuti nyaya yekunzi lithium yanga ichibiwa, tiri kuona kuti pamwe ndicho chimwe chikonzero chihombe kuti pane vanonzi vanga vachiba vanga vachichera papi. Saka tinoti icorruption iyoyoyo.
Mukuru webasa mubazi rezvemigodhi mumasvingo vamashau muzira varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau, vati tibate munyori mukuru mubazi ravo vaonisimo moyo avo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura mubvunzo.
Inini handitendi kuzitaura nevatori venhau nokuti mutauriri weministry ndipermanent secretary, saka haina arigone kupa mastatements kumedia.
Kunyange tisina kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi nezvavari kupomerwa zvekubata vashandi senhapwa, muzinda wechina muzimbabwe unogara uchiramba kuti makambani ezvizvarwa zvemunyika yavo hazvimbunyikidzi vashandi. Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwache dhewa vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasungwa vakamboregedzwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzinoti matombo anenge acherwa lithium anenge aine zvimwe zviwanikwa 10 kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvicherwa izvi zvikwenenzerwe munyika kisati chatengeswa, zvinonzi chichiri kuendeswa kuChina chisina kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.